mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 19 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi kune avo vatinotandira navo live paFacebook page yedu ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kuzvidzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mukuru webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika vaMuzembi vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi vaMuzembi vati zvekare Zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira Zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabvazera vasikakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva papire nyika
isu People's Party our position is very clear and emphatic nguva yekuti vaMnangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevenzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi kwamuri ikoko kuamerica vana Obama vanotungamirira maekonomi ari kokuma 2 trillion 3 trillion 4 trillion vakapinda mumahofisi vana ma44 years nokuti ndo panenge pachakapinza njere njere ndoke dzinenge dzisiri kukwanisa kusevenzera nyika kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati zvanzwisisika norurimi rwako zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apa unonzwa kunge vachiita jerusarema unonzwa kunge vari tangororombe izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo saka pane mizerawo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotitenzera haazi ma8 years ma8 years ndokuchengeta vazukuru kana une purazi rako zvakaita vaMnangagwa kushewood kuya kuya unoona kuti ndokune kune njere dzavo ikoko kunyaya dzeu master farmer but master country yokurana nyika aiwa kwete apa vashotegwa
ini bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo
ichonho chokutanga munyika mega mega mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba vaMnangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza Zimbabwe muna November 2017 munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu ndokukoshiwa izvozvo ndokutanga kubvambrana na vanhu. Saka nyika ibvambo bvambo zvamunongoona imi. Ndosaka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita musangano kuti amobilize party yake ikwanise kunge ichikambena ichiita zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa namapurisa namasoja zvotongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe, whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndo musimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU-PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhindoko etinenge takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipuwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unity iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda muna Namuramba tsvina vanhu vachiputsirwa dzimba kusvika muna August 1, 2019 pano paMizoram apa kusvika muna January 17 iropa chete ninge richingotsinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro roda kugezwa. Rogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei uye lene manga muri mutungamiri wenyika. Chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Waita one nation, one Zimbabwe. Pano wangodaro wakuenda kuchinano chechipiri. Chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko haisiri nyaya yekuti uinira nekwake uinira nekuku uinira nekuku. Chindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunzoko. Uye Zimbabwe nechikwereti cheinayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mbamenyu mune popoto nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti munee muchirwa havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vawota muZembi vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafare Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngati nzwei hurukuro yavaita
na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Urongo Jonga uno nyanzisa shukuru. Zvino kubudisa pachena kuti State of the Nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika. Uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzopana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere. Vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zvirikuitwa nevatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa, but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutogonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii, uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzvitedzerwa nevanhu zvinorevei. Woti vabva kutaura izvozvo, the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga. Tichingori muZimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster, uye vaisa zviga zvekuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire. Saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho.
Asi takanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20.
Mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu, vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days. Muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva 56, 60 days anotevera. Havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko tatowanaro kudhara. Saka vakatoti from immediate effect they stand suspended. Saka aya mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve, asi mhosva chaiyo yatoparwa.
Saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu?
Ndo zviri kuitika chaizvo Jonga, havasi kurevesa. Ndingakupe mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus. Chekutanga, pane munhu akabva kuChina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva ashira muno. Hurumende yakaripota ichiti emutare woman it's on record. Kusvikira wemapepanhau wabvunzurudza ndo pakazonzi anenge kuChina. Havana kuda kubuda pachena. Tine makesi akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuWilkins Hospital, vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus. Pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuChina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus. Asi mashoko avamunangagwa vakati iwo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira Zimbabwe. Havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno. Vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko.
Vafarai maguhu vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanodzidzisa zveupfumi paDefy University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyangwe pasina murwere anacho munyika, nekuti mabhizimisi evanoshanya, vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera.
Ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvozvo kuti kana vari muno kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga, kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuZimbabwe chinosvika. So kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika. Tapiwa nguva yakareba sevanhu veZimbabwe yokugadzirira, tapiwa nguva yakareba vanhu vokuZimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo, nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwatakabva chinosvika. Sokuona chatova pamukova chaipo pedu panana South Africa apa chavapo. Saka zvandinokurudzira vanhu vomuZimbabwe yozokuti ngavaterere zvavanobudzwa nenyanzvi. Hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavhena wovuno zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti asvika papi, vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi. Asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete. Tikatoti sure imwe nzira kana taakutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi, tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe maeffects acho. Tinoona kuti mahotera, tourism industry yaafektiwa chaizvo. Hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe. Tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda yekune dzimwe nyika yaus dora yatinochemerai. Zhinji yacho imwe inobva nokunana matourista vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenga zvikafu, haichiri kuwanikwa mari iyoyo. Saka nyange chirwere hacho chaicho chasvika muZimbabwe, asi maeffects acho atosvika.
Kana makatarisa Zimbabwe pachayo, munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi?
Zvino tinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira. Chiri kutinetsa muZimbabwe ndechekuti health system yedu kunyaya dzeutano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Chimwe chinotinetsei zvekare ndechokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatesti, munhu asati atestiwa. Taiwa kuti kuvhiki fosi kunotiva kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangoviya nacho, havasati vava namatesti kits acho kuvhiki fosi ikoko. Saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi, kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chatingaita, kune kwakunonoswa nenyaya yematambudziko atinawo okushaya chi, okushayiwa magetsi okuti vanhu vangaona TV kana kuteerera kudziredhiyo uko. Saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare, nokuti zvipatara zvedu zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Saka chatinofanira kuita savanhu vavona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe, uyo ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwikwa kwemhosva mumatare ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti Ndiani yuzi hurumende inoti magweta evaimbove gurukota rehurumende panguva yekutonga kwava Mugabe vasevhi yakasukuwere vakumbira dare redzimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Idzi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamutudi Ncube, vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, ninyaya yava mugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda. Nyaya yemasanctions, vakadzinga varunguka vakasara ndo vaiva nemacompanies vakainda vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika, nekuti kana paine corruption nyika isumuke. Abapa hatongwi akangonotongwa anobudiswa. It's a vicious cycle varingaingochinjwa madepartment vachiba they are filth rich. Well, the government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. Saka zvemasanctions izvi zvavari kutaura ka the secondary issue. the initial my initial stages in the equity why is it that you are very rich? You guys are rich. Gainda kwese kunotona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imimi maakuti kwanzi ivo vakuti masanction vakungo blame iko zvino vari kufarira kuti coronavirus yavo yaiwosi ivo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire mishonga kwavanoda kuine zviri possible kwavari nekuti mari vanayo vakachipa izvozvo mabhondi zvichishandisa mabhondi vanoziva kuti haisi mari ivo vachitora mari so they are playing mental games with this with us. But you know, my time is ticking. Mari wanna kuzviona.
Hey, first to say Mamka Sleep. In the Lombotoro Shangangan one is an Changa Nawam Nangak. Hey Wam Nangak was no kumbiro put the Pamanan game she Taura Nevano and the bigger. Chimbo minage my jokes. Taura's name the Sanyika Kumbi. Kutazama jokes kwa kutiwa na mani nzara wongo sekirra ni zinga iti ndo puwa za mnemu na zotidewa na wakani sekirra majokes za mnemu ichida taura inezo kutishuka kushuwa ni kwa sewe minyiga wano aji wa shukuta shiruwereche coronavirus shora pasi kwete mafani zizo mafani chumbo saye kusaiti toya kuna opa mchunguri kana usina shukuta ora nae opa kunyarara zine kunyaso sito kura mromo kuzasine kumusoro kusota ora sane basa kichirwere chakadai kuwana wakabawa kunyika takatemera Zimbabwe zviramu achinotangira kuChina here kwakuzoita kuna vamanguja pamaka adresa mari yenyu hatiza muchitaura muchiti ikatadza kushanda 1:1 neUS handiti tosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofa ngoti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idoni ndiyazoda yakadai hamungaenzanise mapepa pepa ramunongotora muprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa anyu anoshanda muzimbabwe chete kumwe kwaanoshanda ndekupi vakomana tinyareiwo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa ivi muchazorangwa zvekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa sireni papretoria
kwazoi ini ndoita Vodacom chinyamurira zvamunoti paCape Town apa ini ndiri kubata nemashoko amai muchinguri avakataura kuruzhinji revanhu kuti coronavirus iri kuranga hatiziviwo kuti kana yakuti dai somuno muAfrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai muchinguri avake ende zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muZimbabwe that's why vakapamba minda muZimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro itedo kuti minda irimo vestido seven muta imbaza nekuti panyaya tova tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp main nekutendai motora na voda paCape Town
ano nemangwanani vashamari vestudio seven kendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemuri mwenzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichai vatiri kuhamba muchitaura naye hana chaanombozova musoro chinonzi politics mukomana wacho kungotaura churungu chisina kwachakatarisa politics yacho yakatainzvisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sitereka tine hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe hana ndokunga atombozivi chinonzi marise chi nemaone andotoita ini munhu unongomari angotaura kungotaura zvisina kwazvakatarisa yeyeyeyeyeye kungoimba churungu nokuti kuimba churungu ndokuti tiwe zvekuti uri kutaura kuti chii hapana kana vanhu hwani chavaitaura votakaudza mugwadiwo hauna kana chinhu chaunotombonzwisisa chose ungautombodzikamiswa hana yako yakanyanya kuzuruka sitereka hauna chaunotombozava musoro chinonzi politics kana uve uchitaura zvinhu vaunotaura izvi kunyange kwakwira mugomo uchitaura chinhu chaunotaura chi hatii hauna chakutombonzwisisa ukuchemere chii kana mazana chinhu achiiswa achikandwa neamerica imuchiziva kuti mune zvinhu zvenyu munocheme chii karaika nezvinhu zvenyu muchezimbabwe handine zvinhu zvamaminerali dzinawo zvose tinazvo muri kuchema chicha muri kuchema siyai nezvemazana chinogadzirisa nyika gadzirisa nyika yezimbabwe yeuti wati wati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviiteizvi
maswera sei vashamarari mose vepastudio seven apo ini zita rangu ndinonzi Rickson ndiri munhu zvangu muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndiri muwoster inini nao yangu ndidango taura nipa msorebe mdara uyu anonzi Chiwenga uyu. Kuti Chiwenga sei aenda kuko ku China kune coronavirus. Mazuo naka mure Zimbabwe kuti vakuru vakuru vacho ndio ntanga kuchikora mitemo. Iwo president wakatara kuti chimbomirai kuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus. Asi akatoenda baginya kuti hapana zvamunondiita ndiri muhombe inini kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda munofungidzira kuti dai nanga ndiri nini ndaibvumidzwa kukwira ndege kuenda kuChina here. Asi Chiwenga akaenda Sunday. Akumana ka aya kuZimbabwe aya ZANU-PF suka aiwa tozoona kuti aiwa paZANU-PF aiwa ibato remabhuza. Timu yemabhuza mwanangu angofunga kungorwera bhora ndikoko. Ndatenda zvangu.
Izvo kuitika muZimbabwe izvi takutoshaya zvava zvofamba sei. Vanhu vanonzwarira mizeve kuenda kuChina, iye Chiwenga anonzwarira kuenda kuChina. Saka kutongwa kwapurezidendi kwacho munangagwa kungotaura chete. Panoti aende kuChina ukanobvisa vana variko vari veZimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei. Vangori ziya ringotendera mika yemumachingodzika ake mari dzenyika munangagwa. Varumewa vasina chavanoziyawo kwavagare pasi. Nezuro mwaifarira kuruno kuti yauraya vanhu ikoko kuchina. Ko inonzi vanhu havafani kuungana. Vana vechikoro vanonga varingane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende. Saka vana vechikoro vanangana basa vari kubvumidza vanhu ngavaende kuchikoro chete. Munangagwa ngaiti zviri nani, ngatiitirewo nani munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazvikuru. Mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.